mukuru webasa pachipatara ichi vachadzangaira yaudza studio 7 kuti dambudziko remagetsi nemvura riri kudzosera kumashure zvakanyanya basa pachipatara ichi. Vanoti pachipatara pakuswera paine munhu wakaipa uri kubva kumochari nenyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi. Vakumbirawo zvese kuti isavadzimire magetsi. Vatiwo jenarita ravainaro ari kushanda zvakanaka sezvo rave kuremerwa, nekudaro vanoda rubatsiro rwokutenga rimwe rinoti dhombei.
Magetsi ari kukafita kwaita lodi because tine maemergency pana panouya pana panga mashizasi mafractures machii anoda kuti ainde mutheatre. Saka mutheatre hamuna magetsi. Hatitauri zvetheatre chete, kune maimportant zvinangire wards nemadepartments akafana nemochari chaichaio lasii kwaitonowa because of this also magetsi.
Magetsi ari kudzimwa kunyange hazvo kurikutaurirwa nezvemhando dzemoto. Vafoshini chasi vakati zvese yaiza kudzima magetsi kunzvimbo dzose dzakakosha kusanganisira zvipatara nekunogaiwa mvura. Panyaya yezvekushomeka kwemvura vazangarai vatiwo chipatara ichi chiri kutopema kuti chikwanise kucherera zvibhorani. Mumwe chiremba asina kuda kudomwa zita rake ati kushayikwa kwemagetsi nemvura kuri kuvaomesera pabasa.
Idambudziko mapishini ada kumwa mushonga ada kusvika kuchibikwe nemvura. Mishini inoshanda panamba inoshandisa mvura nekuwa chazvo achiwa nemvura. Saka zvokutaura kuti basa risafamba zvakanaka pachipatara chose. Chishuwo zvekudai zvagadzirisika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Dzimwe hama dzevarwere dzakaita savashadhiriki mujinga dzinoti zvanzwawo nekumbira mvura muvanhu vanogara mumusha werodhini uri pedo avo vari kunetsekawo nekuiwana. Studio 7 yashanyira chipatara ichikaona hama dzevarwere dzichipinda muzvipatara dzakabata zigubhu nemigomo yemvura. Dhorobha remasvingo rave nemwedzi yakawanda rakatarisana nedambudziko rekushomekwa kwemvura zvichikonzerwa nekudzimwa kuri kuitwa magetsi kunocheneswa mvura kubushmead waterwork. Mvura iyi inenge yadhonzwa kubva kudhamu remutirikwi. Mumwe murwere vakudzai manasa vari muwadhi yevarume pachipatara apa vane chirwere cheshuga vanoti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti zvimbudzi zvisashandire zvakanaka.
Mvura dziri kumera velaini. Dzimwe yacho tiriuvakumba matelesi mao nezvikachapindi challenge iri kune vaya vanenge vasina hama vanenge vachibva pana kuti panani vanenge vadzimiswa kuno hakwanisi chero kuwana chigubhu chaichachanaozvichicheya zvekuti avane 2 liters yake yemvura yekumwa. Saka ndo challenge iri pano pachipatara.
Imwewo hama yemurwere vatomas marume vanoti kushayikwa kwemvura kwavashayisa mufaro.
Mvura hakuna kutoti mwana atowana mvura yekumwa. Ndinotondotenga panze ichidhura. Madhokotera ari kuuya hawo kuzomutarira asi hapana betsero yaari kumupa mwana wangu. Kubva pasvondo mbiri dzapfuura vanongonyora pazvikadhi zvauri kuona izvezvi vozoti chiendai kwanzi kufamasi kundotarira mishonga. Hino ukaenda kufamasi zvemwana wangu dambudziko ravapo nderekuti vari kuda mahiye. Apa ini handina pandobva kwagutuko handimawani.
Meya uguta remasvingo vakoleni maboke vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi nezeza vachiti vakambozama kutaura nebazi iri asi zviri kuramba.
Dambudziko guru ratinaro ratosangana naro tsitsito of mazvino nderekuti kubushmead kwedu kwatinopamba mvura uko tirikuvharirwa magetsi nezeza. Tirikuafektwa neload shedding. Tinowana magetsi kuda kwe 4 hours, 5 hours or 6 hours. Hatisati tambowana magetsi kwe 8 hours dziri consecutive pamadays pavhiki. Saka zvadaro tetisina magetsi tetisingakwanisi kupamba mvura inosvika kuhospital. Saka chero tichida kuti vawane mvura hatina mao maitiro kuti tikwanisa kuvapa mvura nokuti hatina magetsi. Sezvo ranhasi unoyu hakutorina magetsi completely. Saka kureva kuti hakuna chiri kuitirwa kubushmead. Zvinhu zvese mishina yakatomira nokuti hatina magetsi. Takaita maefforts ekutanga takambenda kuna Minister of State vachadzamira. Ndobva vataita meeting navo naregional manager vakwamutare uku. Ndobva vatipromisa kuti vachatibatanidza vachatipa dedicated line.
Vana chiremba pachipatara ichi havana havo kuramwa mbasarise zvakaita vamwe muHarare nekuBulawayo. Asi vanoti havakushanda zvakanaka nematambudziko avanosangana navo ekushayikwa kwemvura pamwe chete nemishonga yakakwana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Jandri Maramba.